manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera mbudzi 7 2020 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. VaJoe Biden vanokunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Nyanzvi munyadze matongerwo enyika dzinoti vaBiden vane mutoro mukuru wekugadzirisa zvinhu zvakavhiringwa navaDonald Trump mumakore mana ayo vanga vari mutungamiri weAmerica. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotaura parufu rwenhengo yebato ravo vaKenneth Dinah. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica zvichitevera kukunda kwavaita mudunhu rePennsylvania. VaBiden avo vane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa vatora zvigaro makumi maviri zveElectoral College zvemudunhu remuPennsylvania. Ndokuita zvigaro zvinodarika mazana maviri nemakumi manomwe vachidarika zvigaro zvinodiwa kuti munhu adomwe semunhu akunda musarudzo yemutungamiri wenyika. VaBiden vakunda mutungamiri weAmerica pari zvino vaDonald Trump avo vakabuda pachena kuti vari kupikisa mumatare maverengerwo akaitwa mavhoti mune mamwe matunhu emuAmerica. VaBiden vachaitwa mutungamiri weAmerica wechimakumi mana nematanhatu apo vachagadzwa zviri pamutemo munandira gore rinouya. Kukunda kwavaBiden kunoreva kuti mutevedzeri wavo amai Kamala Harris vari kupinda munhoroondo yekuva mudzimai wekutanga uye ari mutema kuva mutevedzeri wemutungamiri munhoroondo yeAmerica yose yemakore mazana maviri nemakumi mana nemana. VaBiden vakashanda semutevedzeri wavaBarack Obama kubva muna 2009 kusvika munandira 2017 apo pakatoreswa vaDonald Trump mhiko yekuva mutungamiri mutsva wenyika mushure mekukunda amai Hillary Clinton musarudzo yakaitwa muna mbudzi 2016. VaBiden vakashandawo senhengo yedare reSenate kwemakore makumi matatu nematanhatu. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paDeVry University kuOhio, Professor Elliot Masocha vanoti vaBiden vakatarisana nemutoro mukuru wekugadzirisa zvakawanda munyika pamwe nekunze kwenyika zvavati zvakavhiringwa navaDonald Trump. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuti ruzhinji rwaAmerica rwuri kufara, ruzhinji rwapasi rose rwuri kufara zvekare nokuhwina kwavaJoe Biden tichitarisa utongi hwavaTrump kwamakore mana apfuura kuti hunenge hwanga husingaenderani noutongi hunotarisira pasi rose hweupurezidhendi nenyaya yokuti munhu wanga achizvidiye ndotarisa America kutangira zvose nokusaziva kuti hakuna nyika ingasumukira zvakanyanya kana isina shamwari. Saka munhu wanga asingasimbisi ushamwari nedzimwe nyika dzokunze achizviita sokuti ndini ndinogonera maamerican ose. Saka zvinobva zvandaita kuti kune dzimwe nyika navamwewo maamerica muno vasavafarira vaTrump. Saka vanhu vari kufara chaizvo muamerica vari kuzara mumarodhi vese vachifara. Zvekare chimwe chiri kufadza pasi rose neamerica ndechekuti mutevedzeri waBiden mudzimai ari mudzimai kudero mudzimai wechitema akazvarwa navabereki vavari amai vokuIndia baba vari vokuJamaica zvisati zvamboitika munhoroondo yematongerwo enyika yeAmerica.
Tichitarisa iko kukunda kwavaBiden tingati here vanhu vavavhotera nokuti vanovada?
Vanhu vavhotera vaBiden nokuvada noutsiko hwavo pamwe chete nokuti havana kunge vambonyepa vakabatwa sezvakaita vaTrump. saka tika yatiotia image ya America umiro ya America payanga yakabatwa na Trump waka usita fans vanhu vakawanda chose saka avo muno maAmerica kana vanhu mukunzi vanotarisana America pamusoro soro aiona kuti ko chii chiri kuitika kuti vanhu vaAmerica vangasarudza munhu unonyepa kudai munhu unozvikudza kudai munhu unotarisira vako pasi zvakaita sezvizvi kuda kusarudza kwaita vaBiden runo rwavanhu veAmerica kokuti ava Biden vachakwanisa kudzosera America pachinzvimbo chayo pasi rose pamwe chete nokushanda navanhu vose nokukudza pfungwa dzakasiyana nedzavo vaBiden idzodzo kwete kufamba vachituka vanhu.
Mataura nyaya yekuti vaBiden vachakwanisa kubatanidza nyika yeAmerica nedzimwe nyika pamwe chetewo nezvizvarwa zveAmerica kuti zvibatane, vangaita izvi nemutoo upi? Tichiona kuti makore mana atonga vaTrump anogona kunge atodzikawo midzi mune vamwe vanhu.
Chekutanga chavanokwanisa kuita kupromisa vanhu veAmerica kuti ndichange ndiri mutungamiriri wamaAmerican ose angava maRepublican angava maDemocrats zvinova zvinhu zvavakataura pavaidhibhete vachikwikwidzana navaTrump kuti ini kana ndava mutungamiriri ndichava mutungamiriri wavanhu vose kwete kuti mutungamiriri wainzi navaTrump blue state red state aiwa. Saka izvozvo chete chivimbiso ichocho chinobva chapa vanhu chivimbo vaAmerica kuti ichashanda navanhu vose. Zvekare vaBiden munhu wagara munyaya dzepolitics kwemakore anokwana makumi mana vari masenator vanozikamirwa kushanda navanhu vekumapato ese vanozikamirwa kunge vachikudza pfungwa dzavamwe vanhu dzinogona kunge dzakapesana nedzavo.
Kwouya nyaya yamambobata, muchatanga kutaura Profesa Masocha yekusarudzwa kwaamai Kamala Harris semutevedzeri wemutungamiri wenyika wechidzimai wekutanga. Zvii zvitsva zvingauyiswa nedanho iro riri kuti America yava nemutevedzeri wechidzimai?
Zvitsva zvingauyiswa zvakawanda, asi chihombe hombe chingauyiswa chimiro chamadzimai muAmerica napasi rose. Chihombe chingauyiswa zvekare kuzviona kwavanasikana vechidoko kuti vanogonawo kusumuka vakabudirira pasi rino, pamwe chete nokuonekerwawo kwavatema vari muno paAmerica. Zvekare chimiro chamai Harris ndiwo chimiro cheAmerica. America inyika yamaimmigrants vakabva kwakasiyana-siyana, saka tichiona mai Harris tinonatokuona kuti ndiyo America payakamira panapa, isingasarudzi kuti unobva kupi, isingasarudzi kuti uri mukadzi kana kuti uri murume kana kuti uri wepati ipi kana kuti pati ipi.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paDeVry University kuOhio, Professor Eliot Masocha vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumwe wevanhu vanochengetedza papurazi raPhilip Chiyangwa reCitrus Farm riri pedyo nechinoi afa nhasi mangwanani mushure mekurohwa zvakaipisisa nemusi wechina nevagari vari kubviswa papurazi iri. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachauchera-chera ava vaishandira kambani yeNational Eye Security iyo inochengetedza purazi ravaChiyangwa vafa nhasi mushure mekurohwa nevamwe vevanhu vari kubviswa papurazi iri vachinzi vagere zvisiri pamutemo. Vachitsanangura zvakaitika, mukuru wekambani yeNational Eye Security vaLloyd Bahera vati pane mutongo wedare wakapuwa wekuti vanhu ava vabve papurazi iri, asi vati vanhu vakabviswa ava avo vari kugara mumakoma akapoteredza purazi iri vakauya vachiimba nziyo dzehondo vachida kudzoka papurazi mushure mekunge vabviswa nemapurisa. Vabhahera vati mapurisa avo kusanganisira mufi vakaridza puti katatu mudenga, asi vagari ava vakaramba vachienda kumapurisa vakavatorera puti ndokurova mapurisa matatu zvakaipisisa. Vachera-chera ndemumwe wevanhu vakarohwa ndokuendeswa kuchipatara chikuru chemuchinhoi uko vazofa nhasi mangwanani.
Vasvika padhuze ndobva vanovasisakurwa nemika chicha muri kuda ndobva kuramba chikanda matombo then ndobva vaitwa morning shot ithink up to 3 or 4 morning shot. Saka vanhu vakabva vatanga kuataka vatanga kurova, saka ndaadzakurukure magadzi akatiza vabatwa vatorwa futi vavarohwa bet zvazosiyaya pakuti yacherachera
Vapa era vati kunyange mapurisa avo aikwanisa kupfura vanhu ava haana kuita izvi achitsvira kuuraya vanhu vakawanda.
Izvo vanhu vebaibhoni vange vaine simba rokupfuura munhu wekuvapfuura kuridza faiarm again but they have to fall vakateedzera mutemo wekamaonisho vanhu vanoita scareway but they insisted vakaenda vakanotora futi and they have
vachiyamwa vati vanhu ava vari kuramba kubva papurazi ravo nekuti vari kubhadharwa nevavengi vavo vezvematongerwo enyika vavati ndiva last sauramba navafinius makumbe
one of the central committee member in makonde and sauramba and makumbe are at the core of all the fucking confusion that has now found here.
Mumwe wacho inhengwe Central Committee, mumwe aida kuwe nhengwe ya paramende, matambudziko aya ari kukonzerwa na sauramba na makumbe.
Asila sauramba vaudha Studio 7 kuti avana chawano ziva nesinyaya ii. Hachina kukwanisa kubata makumbe vanga vasingadavire nhare mbozha yavo. Mutauri wemapurisa mumashonaland west vaian kowera vati vanga vasati vaziviswa nezvekufa kwavachera chera vachiti nyaya dzekuridzirana pfuti nekurovana dzainge dzave mumatare nekudaro havana chekutaura. Nyaya yekuti purazi recitrus nderani yave nenguva ichinetsa mumatare edzimhosva. Asi vachiyangwa vati vakapiwa purazi iri zviri pamutemo muna 2002 vachiti vanoda kuvaka dzimba. Asi kusvika pari zvino havasati vapiwa tsamba idzi dzakapa kuti vaendese makurukota ezvematunhu nekurima uye kanzuro yechinhu yekumatare vachiti vari kunonoka kuvapa matsamba ekutanga basa ravakanyorera kuti vapiwe muna 2016. Purazi iri rakakura mahekta zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nemanomwe kana kuti 3447 hectares. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Mwadhana Mwaluwa vanogara ivo kuPennsylvania uye vanova mumwe wemadzimai vari kutarisira kunge vachivhota musarudzo dzemuno muAmerica dziri kuitwa idzo nemusi wechipiri svondo rinouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mwaluwa.
Makadii vateereri?
Mungatitsananguriro kuti imi tinoona kuti matinichange muri kuvhota svondo rinouya, zvii zvamuchatarisa pamunhu wamunenge muri kuvhotera?
Ndiri kunyanyotarisira kuti ndiri kuda munhu anobatanidza vanhu nekuti vanhu vakatsamwa nenyaya dziri kuitika zvekusasununguka pakuvhota nekungosawirirana kurimo munyika. Saka ndanga ndichifunga kuti dai ndikazonyatsotarisisa ndoona munhu ari kuda kubatanidza vanhu ane urongwa hunoita kuti utano hwevanhu huenderere pamberi uyezve achagadzisa chirwere chichanetsa checovid-19.
Tichitarisa icho chirwere checovid-19, mungati mapato maviri aya emadhemokrati nemarepublican semaonero enyu abata sei nyaya iyoyo yechirwere ichi?
Ndiri kuona kunge marepublicans havasinyatsochitora kukosha kwacho kwachakaita nekuti utachiwana hwacho hunobatira zvakanyanya-nyanya. Vari kunyatsochitarisira pasi asi icho chine simba. Saka ndiri kuona kunge vanhu vemadhemokrats vari kuchitora sekutorwa chwachinofanira kuita kuti chinhu chinotapukira, chinoda kugadziriswa, chinoda kuti vanhu vapfeke iwo hatinotiwo mamasks, maface covering anoita kuti tisakosorerane kana kutaurirana. Nekuti vanhu vagare vakapatsanuka vachiteerera mutemo kuitira kuti utachiwana hwacho husabata zvakanyanya kune vanhu.
Tinoona vazhinji vanotaura ivo nyaya yerusarura kuti ndoimwe iri kunetsa nenyaya iyeyava kuti yeva poteri kana kuti vanobva kune dzimwe nyika. Imi muri kuona sei pamuchaenda kunovhota muchange makatarisa zvimwe zvakaita sei zvakamira sei?
Ndichange ndakatarisawo munhu ane anodawo kuti vanhu vapoteri vabatwe zvakanaka vachipuwa kurudziro yavo zviri pamutemo nekuti kudzvinyirirwa kuti vasakwanise kuti vapinde kana vachibvumirwa nepamutemo.
Tombotarisa kuti imo muno muAmerica pane zvimwe zvinetswa zvakawanda zviri kunzi nevamwe vachange vari kuda kuti zvigadziriswe. Pane here imi semudzimai zvamungada kuona kuti dai izvi zvagadziriswa? Uyezve tinotarisa kuti pane mudzimai akawanikwa achidomwa kuti ave mutevedzeri woumwe weavo vari kukwikwidza vaJoe Biden. Izvi makazvitambira sei?
Ndinozwa kufara chose kuti munhu wemudzimai ndiye achaita vice president kana vakabudirira. Zvinokurudzira, zvinoita kuti vana vedu vasikana vave netariro yamangwana kuti hapana chinokuita kuti usasvike paofisi yepamusoro kana uchida. Uyezve chinhu chinonyanya kundirwadza ndechekuti dai vanhu vese vachikwanisa kuwana healthcare, ndinoda kuti munhu wese akwanise kuva kuti healthcare ive iri right not privilege, kuti munhu wese akwanise kurapwa paanokwaniswa. Ndofunga ndozvinonyanya kuita kuti tirware nekuti tinozoenda taakunofa, taakurwarisisa, saka hatikwanise kurapika kana COVID ikakubata haukwazokwanisa kurapika nenguva nekuti unenge uchirwara kare.
Tombotarisa zvimwewo imi semadzimai, muri kukwezvera vamwe here vanobva kuZimbabwe kuti munobatana muchinovhota?
Tiri kushandisa maWhatsapp matext messages tichiti vasikana handei kunovhota, handei kunovhota, souls to the polls, handei kunovhota, vachitaura kuti vasikana tiri mugwara ngativhotei tivandudze zvinhu.
Vazhinji vamwe vari kuti ivo vari kutarisa kuti musi wechipiri uyu muchabuda vanhu vakawanda. Imi makagadzirira sei tichiona kuti inguva yeCovid-19 parizvino pamuchaenda kunovhota?
Ndakagadzirira kaplastic kangu kane maface covering angu kane mahand sanitizer plus ndichamukira kuti ndikwanise kubata mutsetse ndive ndiri mumwani wokwanisa kusvika kana ma5 AM chaiko mambakwedza.
Imi mwoyo wenyu uri kuona kunge zvichabuda sei?
Ndozvakaitika mugore ra1920 noko
vati Mwari vachati vandu. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaitashanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavati panhasi. Ndatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya. Iko zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo watinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevarairidzi pamusoro pekuramwa kwavari kuita mabasa uye matano anonzi ave kutorwa nehurumende ekuti vasiri kuenda kumabasa vange vachinyorwa mazita avo vachizotorerwa matano pashure. Asi hurumende iri kuti iri kugadzirisa matambudziko evarairidzi kuburikidza nemari dzemihoro dziri kunzi dzakawedzerwa kusvika pa18,000 Zimbabwe dollars, iyo yakaziviswa negurukota rezvevashandi vaPaul Mavima vachitaura vari mudare reparamende nemusi wechina. Kuti tinzwe pamire varairidzi panyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadii vaJonga nevateereri vari kuteerera iye zvino.
VaMajongwe, mungatiudza kuti makatambira sei dano rakaziviswa nehurumende rekuti varairidzi vasiri kuenda kumabasa vange vachinyorwa mazita pasi vachizotorerwa matano?
Chikuru ndechekuti ngazvibude pachena kuti varairidzi vari kutadziswa kuenda kubasa nehurumende, kwete kuita sekutaura sekuti varairidzi vari kutadza kuenda nekuda kwavo. Zvatagara tichingotaura kuti haiwa mwoyo unoda asi homwe iri kuramba, nekuti kadzimara tabuda ipapo taitaburisa pachena kuti kutadza kuenda kwevarairidzi kuenda kubasa hakusi kuti strike, asi kuti pachirungu inonzi incapacitation, kuti hatina zvikwanisiro zvokuti tiende kubasa. Zvakafanira kuti wandi tienda kuhange unotakura marasha. Ndokuudza kuti handina mari yekuti ndisvike kana pachegutu. Mari yavandipa yoperera munotoni. Wonditi ndinoda kuti enda kuhange nekuti ndinoda kuti enda kuhange. Toti pei amatipa kana mari yamatipa inoperera pana manyana. Saka hatisi kuwanza kuenda kuhange. Wondiledza kubasa kuti ndinoda kuti ndichaja kuti ndaka kuti enda kuhange ukaramba. Risiti yebhazi ndinayo inoperera pachegutu apa. Inoperera panotoni. Risiti yechikafu chavandipa ndikangosvika panotoni handichatogoni kana kutenga half bread. Saka kuti vandiende kuhange kunoitei.
Saka matambira sei danho iroro rehurumende sesangano rePTUZ?
Chokwadi ndechekuti hurumende iri kuda kushandisa zvese zvainogona zvekusyisidzira, zvechimhukutira, zvechigorira, zvekuda kuti vanhu vanzi ngavadzokere kubasa. Asi chiripoka ndechekuti nyango kandityisidzira kutienda kuhange, ndichikutaura kuti mari yaunondipa inoperera panotoni. Nyango vati uchanyora zita kana ukanyora zita racho kana padombo kana pamusoro peguva, hapana chawaita nepamusoro pekuti pawanyora zita hapana basa. Tikukutaura kuti mari yaurikutipa haisviki kwauda kuti tiende. Gadzirisa pati kuti tiye pemari apa woona kuti hatiendere kwauda kuti tiende.
Matanho apa hamuchatorawo pamusoro penyaya iyoyi?
Chiripo ndechekuti kune matare. Matare anotonga nyaya. Ende kana vachinge vatora danho rekuti vanoda kudzinga vanhu vedu, tichaendawo kumatare. Nekuti chiripo ndechekuti takuda kuti dare riprove kuti kana iwe ukandipa mari isingakwani. Nekuti panonzi pachirungu panotori nemapresidents. Kuti ukanga waita chinhu chekuti mushandi wako watadza kumupa zvinoita kuti adeliver the outcomes dzinodiwa. Unomudzinga pabasa here nekuti ari kutaura kuti ndigadzirisire wapo. Nekuti murayiridzi ari kungotaura kuti ndiitewo kuti ndikwanise kuendesa mwana wangu kuchikoro. Ndiitewo kuti ndikwanise kuti pandinodzidzisa pacho mwana wangu adzidze. Ndiitewo kuti ndikwanise kutenga zvekupfeka chekudya. Nekuti ndikwanise kurenda ndikwanise kubhadhara magetsi ari kukwira everyday. Zina rai kukwira, peturu yakwira, zvese zviri kudhura. Moti imimi ticha yatakupa iyo ndiyo nekuti isu vari kutonga nyika tichitakarwa hondo. Hondo yepairwiwa handiyairwiwa tichiona, tichiziva kuti tiri kusunungurwa kubva kuvadzvanyiriri. Saka ndozviripoka, tabvisa vadzvanyiriri, toriplesa here vadzvanyiriri vechichena nevadzvanyiriri vechitema. Ngavateerere zvitemo zvatiri kutaura Zimbabwe ndeyedu tese.
Makamira papi paiyo ofa yaiswa nehurumende $18,000?
Tagara tinotaura nyaya iyi kuti hurumende ngaisataure nevanhu vanovhima ichida kutaura nenyaya yevanhu vanoraura hove. Kana ichida kudhira nevanhu vanoraura hove, ngaidedze vanoraura hove yotaura navo. Nekuti chiri pachena izvino ndechekuti hurumende iri kunegoshesa nevanhu vasiri varayiridzi. Ngavataure nesu nevarayiridzi vese tigadzirise problemu yekuedyukesheni.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamajongwe. Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Makateerera kuStudio 7 tirikutepfenyura tiri pamudzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am, 4930, 6175 ne 7255 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am, 4930, 13860 ne 15460 pashortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 am kana 4930 kHz.
Yeah.
sezo nguye ya pera rigaiti mbota risa misoro ye naudze ludza nasi. Va Joe Biden wanukunda msarudzi ya mtungamiri wa Amerika. Nyanzi munyadzi matongero yenyika dzinoti va Biden wane mutoro mukuru wokugadzirisa zvinhu zvakavhiringwa na va Donald Trump mumakore avo mana vari mutungamiri weAmerica. Mutungamiri weMDC Alliance va Nelson Chamisa vanotaura parufu rwenhengo yebato ravo va Kennedy Dina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu chanhasi, munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.